ndakafonerwa nemwe mukadzi wechirungu panapa achinditaurira kuti ndine music yakasarudzwa yakaita Impact Home and Abroad. Ndinoziva World Music ka, ndeve World Music ka. Saka mahawadzo acho ari kumusuwa 14 mwedzi uno. Saka ndichatokwira kuendawo kunew york kunotambirawo mubairo wacho iwo.
Saka vakakuzivisa here kuti mimhanzi ipi yakaita Impact yavari kutaura iwe?
Vanotaura music yangu yese. World Music vanodira nemusic yemunhu yese, music yangu. Vari kutaura kuti awadhi yacho ndemusic yakaita Impact Home and Abroad. Saka vari kureva music yangu yese.
Makatambira sei shoko iri vamapfumo?
Aiwa, ndakangofarawo, zvinofadza kunzwa kuti ndakabudirirawo pachirongwa chavo.
Tinoona kuti vakawanda vari kumusha havana kunge vachikuonai muchiperfoma, tichitarisawo nguva yamagara muri kunze kwenyika. Munonzwa sei kana vanhu vachingotambira mumhanzi wenyu saizvozvi vasingakuonei, tichiona kuti muri kutokwikwidza nevanenge vachistaja malive show nezvimwe zvakadaro?
Ndinoona kazhinji kacho munoona kumusha uku music yangu yakatozotanga kuridzwa mazuva anaya. Mazuva ese apera aya, makore ese apera aya, yanga isingaridzwi nekushanduka kwakaita zvinhu kumusha uku vaakutongawo vamwewo. Iye zvino tinonzwawo nzi music iri kuridzwa muredhiyo. Tiri kufarawo nazvo nekuti zvanga zvakationera kwazvo kuona kuti vanhu vedu isisu vanoteerera music yedu vanonga vatodeprivedwa privilege yekuti vateerere music iyoyi nenzira yematongerwo enyika. Saka ndinoona zvinhu zvakanaka kuti tinzwe kuti music iyoyi yaakuridzwazve zvakare kumusha uku, vanhu vaakukwanisa kuiteerera vachinzwa ichiridzwa.
Todzoka kumubayiro iwoyu, mubayiro uyu une mari here kana kuti mubayiro wemukombe chete?
Handisati ndaziva inini kuti une mari here kana kuti mukombe chete. Ndakatotumawo vaosinsi banda vandoshanda navo kuti vanyore email vanyatsonzwa nezvazvo, because mukadzi wacho ndakataura naye akatonditaurira zvese. Nehotera vakandibhukira hotera yekuti ndiende kunew york. Saka pemari apa ndopandisiri kuziva kuti zvine mari here kana kuti ingori mubayiro iwoyo chete.
Totarisawo remangwana renyu munyaya yemimhanzi, muri kuona rakamira sei tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu kumusha neiko kucherechedzwa kwamuri kuitwawo nepasi rose uko?
Aiwa, zvinofadza kuonawo pasi rose richicherechedzawo nhingi mimhanzi yekumusha kwedu, nokuti munoziva kuti makare kare taingoimba dzimbo dzevamwe kana kuti kwavo kuri kunyara here kuimba nechirudzi chedu. Asi zvino tine mukana wokutiwo tibude kunze uko toimbirawo vanhu. Vanhu vanofarira isi ndisu taizvidzinyirira tega nokuimba zvive zvevamwe kana zvevarungu zvehip hop music. Music yataingoita tiri vafana yanga ichingobva kunana America. Saka zvinofadza kuti isisuwo taane music yeduwo iri kucherechedzwa pasi rose.